manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, chinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 23, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti mave kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nzara yopfunya chisero matunhu emasvingo zvopa kuti vatungamiri vematunhu aya vakumbire rubatsiro rwechimbi-chimbi. Hurumende yeZimbabwe inotambira rubatsiro rwechikafu nefotereza kubva kuhurumende yeRussia. America inotemera Russia zvimwe zvirango zvichitevera kufira mujeri kwemutungamiri webato rinopikisa hurumende yava Putin. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vematunhu manomwe emasvingo vanoti nzara yapfunya chisero matunhu avo zvichitevera kutsva kwezvirimwa muminda yavo izvo zvaita kuti vakumbire rubatsiro rwechikafu nechimbi-chimbi kumasangano akazvimirira pamwe nehurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nesangano reCitizens in Action Southern Africa kana kuti siasa wekutsvaka kutyidzana kwematunhu nevemasangano akazvimirira pamwe nehurumende, vana mudzviti nevanyori vematunhu aya vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda dzavo. Mutevedzeri wamudzviti wedunhu remwenezi vamate nhuvunga naye vati dunhu ravo ndiro rine dambudziko guru rekushayikwa kwechikafu nekudaro vanoda rubatsiro nechimbi-chimbi.
Mwenezi district is the most food insecure district in the province. As a result, zvinotaridza kuti vanhu vazhinji vanenge vachida kuti vawane kubatsirika nechikafu nokuti hapana chakakohwewa chiripo chakawanikwa nevanhu. Mukatarisa zvakare kuti iye zvinezvi mwaka uno watapinda mauri mvura yakanonoka kunaya.
Mabharani wekanzuri yegutu vaAlexander Mutembwa vati gore rino chero vanogara mumadhorobha vanodawo rubatsiro rwechikafu.
Saka kune nzara yakanyanyisa. Ndingati sekanzuri kwezvino kuri kutoitwa panyopi an assessment iriitwa mambandawana makore apfuura yaitwa kumaruzevha mutaundi muchisiwa asi zvino iriitwa kwese mutaundi nekumaruzevha kuitira kuti tikwanise kukumbira kuhurumende chikafu chekufidha vanhu zvemaguku. Nzara yakanyanyisa kuri.
Mabharani wekanzuri yeChirezi Engineer Wesley Kauma vati nzara yaokanganisa zvirongwa zvebudiriro mudunhu ravo nekudaro vanoda kubatira pamwe nevamwe nemamwe masangano akakosha. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musiasa vaArchford Madida vati vaita musangano uyu kuti vemasangano akazvimirira akwanise kushanda nemapazi ehurumende mukurisa nzara nekuunza budiriro mumatunhu.
Tinofara kuti sisi wose vemaorganizations anoshanda akazvimiririra takwanisa kunge tichisanganawo pakati nevakuru vematunhu kuti tiise musoro pamwe uye tichivaka ukama hunoenda mberi kuti upenyu hwevanhu vedu hunge huchiita zviri nani.
Munyori muhofisi yegurukota redunhu remasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vati hurumende pamwe nemasangano akazvimiririra vakatotanga kubatsira vanhu zviuzana nemakumi mashanu kumwenezi nekwachivi.
Hatifunga kuti pamwe zvichaguma asi zvino totoona kuti tinofanira kuenda mberi nokuti denga mvura yarambira mudenga.
Ukuwo gwaro remamiriro ezvinhu mumaruwa rakabudiswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose. Sangano reWorld Food Program rakati rakatanga kupa chikafu chinokosha madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi nerimwe chete kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kumatunhu anoti Chirezi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuhera. Madzishe ekumatebleland akanyorera hurumende sonde rapera achikumbira rubatsiro rwechikafu sezvo mvura isina kunaya zvakanaka mumatunhu aya. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, Zimbabwe nasi yatambira rubatsiro rwematani zviuru makumi maviri nezvishanu zvegorosi nematani zviuru makumi maviri nezvitatu zvefotereza kubva kunyika yeRussia. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe yatambira nhasi gorosi nefotereza zvayapiwa neRussia sekumbiso kwavakaita gore rapera. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaEvangelis Haritatos vati fotereza yabva kuRussia ichagoverwa kuvarimi pasi pechirongwa chemutungamiriri wenyika chekubatsira varimi chePresidential Input Scheme.
Chakadhominitirwa 25,000 tons yewheat from Russia, from the Russian Federation. Saka wheat yacho izvezvi iri kupinda isati yakwana 25,000 yacho. Saka basa rangu ndiri kuinspekta wheat yacho, tutenderera na GMB depot manager.
Fotereza yasvika munyika inodarika matani makumi maviri ezviuru akavimbiswa gore rapera pamusangano weRussia Africa Summit nemutungamiriri weRussia vaVladimir Putin kuti vachabatsira Zimbabwe. VaHaritatos vatiwo mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndivo vachazoronga kuti gorosi iri richazofambiswa sei.
Makuseni tatiri kubhindura tichiinspekta fertilizer yadonetwa neRussian Federation. Vakadoneta 16,000 tons MOP, vabva vadoneta 7,000 tons NPK. Saka kune two ma consignments dzapinda munyika dziri kupinda munyika. Of course tonnage yacho haisati yakwana.
Pamusangano weRussia Africa Summit vaPutin vanonzi vakavimbisa nyika dzeAfrica nhanhatu kuti nyika yega yega yaizowana matani zviuru makumi mashanu zvechikafu. Sangano renhau reReuters rinoti Russia yakakwanisa kutumira chikafu chinosvika mazana maviri ezviuru zvematani. VaPutin vanonzi vakatiwo vachapa Africa rubatsiro rwechikafu runosvika mametric tons mamiriyoni makumi manomwe uye chikafu ichi chinonzi change chichisvika pamari inoita $16.5 billion. Gorosi rapinda munyika rasvika panguva iyo vanhu vari kushayiwa chikafu chakakwana munyika, nekudaro vanorwira kodzero dzevanhu vati vanofunga kuti mutungamiriri wenyika achapa kuvagare vari kumaruwa. Vanoona nezvematongero enyika vakazvimirira vatakudzwa changadeya vati izvi zvaitika panguva yakanaka sezvo kune nzara, asi rubatsiro rweRussia harungouyi pasina zvavanowanawo munyika.
Ya, zveshuwa nzara iriko, endi semaonero angu ndoona sekuti rubatsiro rwavari kupaka vatoona semukana kuti vamanipulate Zimbabwe. Madonations awa haasi kuuya nenzira yakanaka. Ivo kwavari agenda yavo kumanipulate Zimbabwe nekuisa urongwa hwavanoda mberi through madonations waya.
Ukuwo Zimbabwe neBelarus dzaisainira chibvumiro chekuvaka matura maviri echikafu Green Marketing Board. Ndakamira Studio 7 kumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutongi wedare ramagistrate mumasvingo vaFarai Gwitima nezuro vakawana vagari makumi matanhatu nevatanhatu vaipomerwa mhosva yekuzvigadza munzvimbo yehurumende vasina magwaro, vasina mhosva. Vagari ava vakasungwa musi wa22 ndira gore rino vachinzi vakatyora chikamu 3 section 1 chemutemo weminda wegazetted land, chegazetted land act, zvaitawo kuti vaGwitira vange vachipikisa mudare. Ndinodzokorora, zvakaita kuti mumiriri wevatongwa kana kuti gweta raimirira vatongwa ava vaFrank Chirairo vange vachikwikidza mudare vachiti panga pasina matsamba aidiwa akuti vange vachigara panzvimbo iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Saka sabvitinda mudare muchichisi ndobva ataura shuya kuti hapana gazeti. Mutongi provincial magistrate wepamasvingo magistrate court ndobva atowana vasungwa vasina mhosva vese vari 60. Taita mhururu padare.
Hatizoona here zvakare hurumende ichidzoka kuzonoshungurudza vagari ivava nemumwe mutemo zvakare, tichiona kuti pane chirongwa icho chekubvisa vanhu munzvimbo dzavari kuti ndedze hurumende.
Rajonga, in Zimbabwe at the moment we are living in extraordinary time, zvokuti hazvikashamadzi kuona kuti nekuda kwokuti vava netwo-thirds majority in parliament pamwe chimutemo chokuti kunyange zvakadai ngavadzingwa hatizivi. But tirikuti nyango kana kuti kana vakafunga kuzodaro constitution yeZimbabwe inoti haungazombodzingi vagari kwavari kugara usingavapi an alternative piece of land yokuti vanonogara vachibva paunenge wavadzinga. Saka tinoti tingoramba tinokupidzana navo ava vanokwatira nyika ino.
Pavanhu ivava pane vakanga vamboputsirwawo here midziyo kana dzimba dzavo muurongwa hwekubviswa ihwohwo?
nokuda kwekuti vanga vakamirira outcome ye kana kuti kupera kwenyaya iyi vanga vasati vavapanhira pokugara pavo pavanga vanapo. Asi dahwa futi kuti kune vamwe 55 kuti vakasunda futi kunzvimbo iyoyo vari kupinda mune rimwe dare ndinoona sekuti havasati vapiwa havo jeti rokutongwa. Asi ndinoona sekuti nokuda kwekupera kwaita iyi nyangwe nevavo 55 havachafani kutoprofechitiwa panyaya iyoyo.
Vanga vari gweta raimirira vagari vekumasvingo vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaFrank Chirairo vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru mubazi rezveutano muGaza pamwe nemutori wenhau wesangano reAssociated Press nhasi vati kurwiswa nemuchadenga kwaitwa neIsrael mudhorobha reDeir al-Balah nekamba yeNuseirite muGaza kwaurayisa vanhu makumi mashanu nevasere kana kuti 58 kusanganisira vana vadiki. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti nzara yapfunya chisero mudzimba dzavo sezvo zvirimwa zvavo zvakaita sechibage zvaoma muminda nekuda kwekushaya mvura yemudenga. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange vagari ava vachinzi vainge vamboyambirwa kuti mwaka uno mvura haisi kuzonaya zvakanaka, vakawanda vanoti havana kumbofunga kuti denga ringavaseke zvakadai zvekuti mvura inoenda chibage chichiri chidiki chimwe chave kuda kutumbuka. Vakawanda vanoti vanogona kutoshaya kana chibage chekugocha zvacho sezvo chibage chose chave kuoma nekuda kwekushaya mvura. Mumwe mugari wekumondoro mudunhu remashonaland west varaymond muchikambizi vanoti havachisina tariro yekuti vanokohwa here gore rino sezvo chibage chavo chatooma. Kuoma kwakaita zvirimwa kumondoro ndiko kunonzi kwakaita kwasadza mudunhu remashonaland east uko kunogara vamuchadei hozheri. Kunyange varime vefodya vakaita savanhamo mukwesha avanorima nemvura yemudenga vanoti fodya yavo yatotsvukuruka isati yasimba zvekuti grade rayo richange riri pasi zvakanyanya. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanoti mvura ikasanaya svondo rinouya ndipo paperera sarungano yevarimi vakawanda zvikuru vanotarisira mvura yemudenga.
Tikatora nguva inoita another week kusina mvura yanaya takutopinda mbuya situation yatinoti permanent wilty kureva kuti chero mvura ikazonaya hatichagoni kuzoka mbeu idzodzo hatichagoni kuti dzizoke zvekare kurarama.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wepijiti.
Zvirimwa zvatsva mumaminda uye zvirimwa zvinorimwa nemvura yomudenga zvanyanya kuparara munzvimbo zhinji dzenyika. Mbeu zhinji kunyanya chibage, fodya, nyangwe mapfunde, rukweza nemhunga zvava kutambura zvikuru pamusana pekushaya mvura yakakwana.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu iro rine boka rinobatsira vakawanda nezvekudya kana kuti resocial welfare department vaJulai Moyo sezvo vanga vasingadaviri mbozha nhare yavo. Asi gurukota rezvemaindustry amai Stembiso Nyoni vakamboudza Studio 7 mazuva mashoma adarika kuti matura eGrain Marketing Board kana kuti GMB ane chibage chinokwanira munhu wese anoda ruyamuro.
We have amazing GMB.
Mukuru mubazi rinoona nezvekuwaniswa kwezvekudya kune vanotambura reWorld Food Program kana kuti WFP munyika vaChristopher Charamba vanoti vakatotanga kupa zvekudya zvinokosha madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi nerimwe chete kana kuti US 11 million kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kunzvimbo dzinoti Chiredzi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuyera. Sangano reWFP nebazi reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC vanoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vanoda rubatsiro mumatunhu ose emunyika kubva mumwedzi wandira kusvika kupera kwakurume. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Service Department rakatozivisa kare kuti munyika muchange musina mvura yekunaya kusvika nemuvhuro svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Sachigaro vesangano rinotungamirira nhabvu munyika rePremier Soccer League vafara ijere vanoti vari kufadzwa nerutsigiro rwavakapiwa nezuro nekambani yeDelta Beverages rwemari inoita mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US 3 million dollars urwo vanoti ruchabatsira kuti mitambo yenhabvu munyika itange zvine mutsindo. Vajere vanoti rutsigiro urwo rinosanganisira rutsigiro rwemukombe wechibuku Super Cup uyo uchatanga kupera kwemwedzi uno. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 navajere nezvenyaya iyi.
Awa tinorushambira zvakanaka chose endi rutsigiro urwu ruri kuratidza kuti wochekoche kana kuti ukama hwedu hwatinawo neDelta huri kubatsira mativi ese ari mairi, saka naivo vanobva vaona kuti aiwa kakozi chinoita kuti tiregere kuti tiwedzere mamwe makore nenyaya yekuti zvatakawira navo ndezvekuti pese patinogara pasi vanoisa makore matatu parutsigiro rwavo rwavanenge vachitipa rwagara rwuripo kubva muna 1962 Delta ichiita basa rekungotsigira Premier Soccer League kusvika pazuva ranhasi. Saka naiwa tinotenda zvikuru ende tinorukudza, tinozviremekedza zvakanyanyisa.
Tinoona zvakare kuti iwo makwikwi ePremier Soccer League achange ari kutanga munguva inotevera. Achatanga rini?
Tine inonzi Chibuku Challenge Cup. Cup yedu yeChibuku ndiyo inotanga iyoyo kuvhura season. Saka nazoreva kuti season iri kutotanga paweekend ipapa. Nyaya yeLeague inofanira kutanga svondo rekutanga raMarch, asiwo inenge iine nyaya iripo yekuti pane nyaya isati yapera kugadzirwa yetimu inofanira kubva kueastern region uko toona kuti ndeipi timu yachapiwa kuti pinde muPremier League, nekuti pari zvino pane matimu 17 chete ndo aripo, tasarwa nerimwe chete inofanira kubva kueastern region. Inokwanisa kutinonotsa kutanga kweligi yedu nesvondo rimwe chete nenyaya yekuti pane dambudziko kana kuti pane process yekuregister maplayers iyoyo. Ingoti nyaya ichingopera vanhu vachibva vapinda munhandare, asi takagadzirira kuti tikasike tikurumbidze zvakanyanyisa kuti zvinhu zvifambe.
Ndezvipi zvikwata zvichange zviri kuvhura iyo ligi yamataura iyi?
Chibuku tine zvikwata zviri zvichange zvichitatsurana. Kune Dinamo Dimbare ichange ichitatsurana nemadamburo inonzi ngezi Platinum Stars, ndo dziri kutivhurira kuti aiwa iyo mutambo watanga, wobva wativhurira kutanga kwesizeni.
Vanga vari sachigaro vesangano rePremier Soccer League vafara ijere vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vatemera zveRussia zvimwe zvirango zvichitevera kufa kwemutungamiri webato rinopikisa muRussia vaAlexei Navalny svondo rapera. Zvirango zvatemerwa Russia zvinopfuura mazana mashanu uye zvatemerwa pavanhu nemakambani akaita semabhanga neanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari. Zvirango izvi zvinouya makore maviri kubva zvatanga hondo pakati peRussia neUkraine, uye zviri kuwedzerwa pane zvirango zvizhinji zvakatemerwa Russia makore maviri apfuura. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abatanyanzu mune zveupfumi vachidzidzisa paDivry University muzvinafundo Eliot Masocha. Vanoti zvirango izvi zvichavhiringawo dzimwe nyika dzinoita mabhizimusi neRussia vachiti hapana nyika yati yambotemerwa zvirango zvakawanda saizvi.
VaJoe Biden mutungamiriri wenyika yeAmerica vari kutaura ivo kuti vari kuisa masanctions zvirango zvoupfumi kuRussia paino pari kukwana makore maviri vachirwisana neUkraine. Saka zvirango zvoupfumi izvi zvine zvikonzero zviviri zvekuti iri kuramba ichienderera nehondo yayo yekuUkraine, kwozoita mutungamiriri weopposition muRussia vanavhauni vakashaikira mujere. America yanga yataura iyo kuti kana pakawana chinovawana vanavhauni ivavava, Russia ichavoneswa moto. Saka vari kutsidzira zvavakavataura nechekare kuti mutungamiriri weopposition haafaniri kupfira mujere, zvekare Russia haifaniri kuramba ichiindirira mberi nehondo yayo kuUkraine.
Zvirango zvatemerwa Russia zvakamira sei?
Vaisa ivo mamwe masanctions zvekare vatikare anosvika kuma500 kunyika yeRussia zvinotengeswa neRussia, kunyanya nyaya dzegasi dzichiwana mari yokuzoenda kuhondo, vachange vachiroverwa zvirango zvoupfumi ipapo. Zvekare kumabhangi vemafinancial sector vachange vachiroverwa zvirango zvoupfumi. Kwozoita izvovo kumadefense industry yeRussia ichange ichiroverwa zvirango zvoupfumi, pamwe chete navamwe vanhu vanosapota Russia vangava vanoipa mari pamwe chete nokuitutumadza, mungava mumanewspaper mukana pamatv pesa apa, vacharoverwa zvirango zvoupfumi. Zvekare namakambani anosvika kuzana achange achiroverwa zvirango zvoupfumi.
Avanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vanove nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDivry University muno muAmerica vari parunhare kuOhio natanonoka wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Westudio 7 magadi kusika kuno majima zvisiro jangu kuna vanhu vekuzimbabwe vanopasavanapo mupasipoti apo urwatanga ukaapulaya pasipoti, waapulaya pasipoti vanoti vaine fotokopi yako yechitupa votofanira kufotokopera ipapo, kufotokopa fotokopi imwe $5 umbavha huya hwadotanga chinyarei vanhu vanhu kumapasipoti sinitisodei tikusodai.
Ameno kuti vachivenga vanozvitambira here zvokuti vamunanga gwano fano kutongwa kusvika madhonga miranyanga? Bhozi tiri kuona pasura apo ingava kutoshupa vachivenga kuti nganimbouyawo 5 years inga dzapera. Saka ameno vachivenga kuti vanozvitambira here, ndi futi handi seni anga handisi kuzvikurudzira zvokuti munhu atonge kusvika madhonga miranyanga akamboti 10 years opawo umwe, 10 years opawo umwe. Vakawanda vanhu vari kudo kupatonga vaona anachivenga, auna anakem kuna ana mutsvangwa, kuna anaani variko vakafora uko vari kuda kutongwa ko. Yeah, ndachema ndachema.
Mwari samasimba tanamata, tanamatira mhuri yeZimbabwe. Chichatakatadza mwari samasimba nekutipa utungamiriri usina hanya nevana veZimbabwe, kutipa mabhizinesimeni asina hanya nevana veZimbabwe. Tarira vachivhayo vari kudada nemari vachidadirana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kutambura vari kuputsira dzimba dzavakavaka nemari dzavo dzekutambudzikira. Imhosva ipi kuya tiri kuripira tiri kutambudzwa namunangagwa nechibato chavo cheZANUPF? Vatenda, amen.
Vamunangagwa vari kuda kupinda 2010 saka vari kuda kubata vanhu komaziso vachitaura zvisina basa. Varukuru vari kutaurawo vazavarawo ngavazive zvavari kutaura kuti vari kunyepera vanhu vanoziva, vana venyika yeZimbabwe vanoziva zvavari kutaura.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko.
Ichi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 Zupovine.
Muchirongwa chedu chemagitara chasvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ane mukurumbira Bernard Betera, mumwe wevakadzidziswa zvemagitare pakare paya namushakabvu akaitawo mukurumbira pasi rose Oliver Tuku Mutukudzi, uyo akabva kubura kambo katsva kari kufadza vazhinji kanonzi Africa Unite. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naIvan Zizininga Studio 7 naBetera.
Magadi zenyo mwari ya Zimbabwe, Africa Unite.
Makaka funga sei kambaka mgoro.
Africa Unite iso mwenyandiri kubataniza nikazese. As we are a continent as Africa, we are a continent and as Africans we should be one. Kufara zvakanyanya because for the first time yangu kuonerwa nevanhu vekunze vakaita sema promoters nemamwe ma journalist ekunze nevashoma vacho vati vainzwa right now, and ndiri kufara because pandakaibudisa even mukatasa pa Facebook yangu munoona kuti mashares akawandisa even ku YouTube.
Takambotaura tese mazuva perayo kumashure uko makurawo zvakadii kubva pamakatanga kuridzwa pa Studio 7.
Ndinodonina kugamushira sereti vano ku Studio 7. Nekundiridza kwa munoita ndaindiki everyday. It was like, you know, I'm always told by big people that zvokukundwa uchaizwa pa Studio 7 every time. Right now, that open in my level. Murikutipa mukana wakakundisa nekuti muno muzvibabu munoziva kuti vaimbi tawandisa. Pamwe pacho unogona kutaita songo yakaita seZimbabwe yaya munogara muchiridza. Songo yenyika haisiya Bernard Betera negirlfriend yake. Isongo iri kufanira kuti munhu wese ari kufanira kuinzwa, ari kufanira kuiteerera. Asi unotoona kuti mamwe maDJs kune mamwe maradios vanenge vasingazvikoshesi izvozvo, havana basa nazvo.
Mashoko amungapewa vatsigiri venyu nhasi.
Kuvatsigiri vangu vese vari kunditeerera nevasati vava vatsigiri, mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti ngatizvidei, ngatitsigiranei. Let's support one another. Tinoita setakasarira kuvarungu, tinozongotaura hedu mashoko akawanda kuzvitsigira, kutsvaga musapoti nekutsvaga pekuzendamira kuti nyaya dzedu dziite kaprofu ndijana. But if you see kuti varungu they support each other, that's what we should do.
Muchinzwa kambo kanonzi Africa Unite, manzwa hurukuro yaitwa na Bernard Betera ari parunare muHarare naIvan Zizininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8pm, apo tiri kutarisa nyaya yenzara nekushayikwa kwechikafu munyika panguva iyo nzara iri kunzi yatopfunya chisero mune mamwe matunhu. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mutarisa musoro yenhau dzanhasi. Nzara yopfunya chisero matunhu emasvingo zvipa kuti vatungamiri vematunhu aya vakumbire rubatsiro rwechimbichembe. Hurumende yeZimbabwe inotambira rubatsiro rwechikafu nefotereza kubva kuhurumende yeRussia. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Taboka Ncube.
Soko isika tisenda